mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 7 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi vanofa vazhinji vachikuvara musauna yemabhazi pakati pekwekwe negweru. Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kuramwa mabasa kumatare edzimhosva. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Vanhu gumi vanonzi vakafa nezuro vazhinji vakakuvara pakabonderana mabhazi maviri reMendip nereGovatsberg pakati pekwekwe negweru. Gurukota rinoona nezvedunhu reMidlands Valari Mavhima vanoti vanhu gumi vakafa vakafira panzvimbo yakaitikira tsaona iyi. VaMavhima vaudza bepanhau reHerald kuti zvinofungidzirwa kuti muchairi webhazi rakange richibva kusouth africa richienda kugokwe akakotsira bhazi rikaenda kurudyi uko kwaive nerimwe bhazi rakange richienda kugweru. Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kuramwa mabasa kumatare edzimhosva senzira yekugadzirisa makakatanwa aripo panyaya dzemihoro. Sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulinus Sikosana vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vari pakuramwa mabasa ava havafanire kushandisa nzira dzekubuda mumisangano yavanenge vachiita yekuziya nhaya dzemihoro kuti vamanikidze hurumende kuvabhadhara mari dzavanoda. Dr. Sposana vati nekudaro hurumende yava kuronga kuti ishandise mutemo kumisa kuramwa mabasa uku. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimbandoro vanoti vana chiremba havasi kufishidzirwa nenyaya yekuendeswa kumatare. Vachiti chinopedza kakava riripo kunge hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu position yedu inongoramba iri imwe chete yekuti isu chiri chikumbiro chedu tatichiti employer wedu yave anokwanisa kugadzirisa kusawirirana uku nenguva ishoma kuchikwanisa kuenda kubasa tichiti awane kuridzira mari dzedu dzekuendesa kubasa. Pana izvozvo sezvo vanenge afunga kuchiendesa kumatare vanoitawo zvavanenge vakwanisawo kuita but kungovazivisa kuti izvozvo hazitidzosere kumabasa kana tichiri ngori incapacitated. Kana tichii tichiri incapacitated kuti mari yekuendesa kubasa kwacho inenge dzisina. Saka nyange kuzoendesawo makosi kana kusatiendesa ivovatipe mari yekuita se yekuendesa kubasa. Pana izvozvo tinenge tichikokurudzira employer yedu kuti arivhaize nzira yekuona kuti kusawirirana kwakagadziriswa sei kudzokera mubasa mune zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandirwi vanovehurumende vari kuti vana chiremba havasiriwo vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti
isu tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari ine rightful state of mind yekuripota kubasa mune zvakakwana, which means financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuisa mitemo yekuti hatifanira kunge tichisteta mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana izvonongi inenge ichiri kumiririra vanhu here, ichiri kumirira vashandiro hayo kana kuti haichida kuti vashandi vauye bavozi. Panapa chatiri kungokumbira kuti tiwane rukwanisho rwekuenda kubasa. tinoda kuti mari dzedu dzite seiri dzee dzinoendera dzee dzine simba rekutenga nekuti pari zvino dzairondwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Chinovimba kuti employer akauya akatipowo zviri nani zvinokwanisa kuti tiendewo kubasa. Tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kutiwo maallowance zvedu areview achienderawo necurrent interbank exchange nekuti kubva paita musiyano wara TGS yaranga richiduza value nekuda kweinflation naizvozvo mari yanga yakuduza value pakutenga. Saka tatichitocomplainiso magrievance tichiti zvonedai hurumende yaonewo nzira dzechichirevisiwa masalari zvedu kuti aonekwa nesimba rekutsvaka.
Vakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vanga vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Council of Churches rakabatana nemamwe masangano akaita seImpact Ignite, International Youth Fellowship nemamwe vakaita musangano wevechidiki mukuru muHarare pakupera kwesvondo. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakapindwa nevechidiki vanopfuura mazana mashanu paKentucky Hotel uye wakange wakanangana nekubatsira vechidiki munyaya dzezveutungamiriri zvemabhizimisi pamwe chete nemagariro akanaka. Tabata Reverend Mtata kuti tinzwe zvizhinji.
Takaita youth summit yakanaka zvikuru. Takava nevana vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana pamazuva maviri. Mumwe musi vaigona kunge vari pa 600 asi pazuva rokupedzisira tanga tava pa around 900 vatsva vana vechidiki vakauya.
Musangano uyu wange uri pamusoro pei?
Musangano uyu kana kuti summit yakanga iri yakanangana nokukurudzira vana zvikuru kuti vati vangaita sei kuti vabudirire munguva inorema kudai kuti vazvitangire mibato yakasiyana siyana yokuti vawane mabasa kana kuti vagadzire mabasa. Asiwo kuti vatore jana ravo kuita kuva ma citizens ari involved muma processes akawanda ekuvaka nyika vachinzwisisa kuti ivo pachavo vanosundiwa nenyaya yechitendero chavo pamibato yavanenge vachiita.
Ndiani akashevedzera nekuronga musangano uyu?
Musangano uyu wanga wakakokwa neZimbabwe Council of Churches nemamwe maorganizations akaita sana Impact Ignite, International Youth Fellowship nemamwe masangano akadero.
Chii chakabuda mumusangano uyu?
Nyaya dzinenge dzakabuda pavatauri vazhinji dzinenge yokutanga kukurudzira zvikuru kuti vana vasatarisa kushayikwa kwemikana kuriko mukurarama kwavari kuita sechinhu chingavakonesa kuenda kumberi, asi kuti vati mukushayikwa kwemikana ikoko chii chatingaita isu pachedu kuti tigadzirise zvinhu titore leadership kana kuti agency yokuti tingaitawo sei kuti upenyu hwedu huve netsarukano. Chechipiri chimwe chakabuda ndechokuti kuti zviite saizvozvi zvinoda kuti vanhu vange vakajeka pachitendero chavo chinge chiri chitendero chisiri chokungotenda mukati mepfungwa nemwoyo asi kuti chinorarama mukati menyika uchapupu hwekuva vakristu hurarame mukufamba kwevana vechiduku vachizvichengetedza zvikuru panjodzi dzinoitika kana vakava exposed kuzvigwere zvakaita seHIV and AIDS kana vakashaiwa kuzvichengetedza utano hwavo hunogona kuvakonesa kuti vabudirire muupenyu hwavo. Chimwe chinhu chakabuda zvikuru ndechekuti zvinogona kuti vana vechidoko ava vashandure nzira yavanoona nayo zvinhu vasapedza nguva yavo vachiita zvinhu zvisina maturo, asi kuti vashandise nguva yavanenge vachiwana kuti vavake foundation kana kuti nheyo yakasimba yekuti vapindewo mumabhizimisi nekuita imwe mibato inoita kuti vavandudze upfumi hwavo neupfumi hwenyika.
Chamungati makaona kubva mumusangano uyu chii uye mofamba sei kubva nhasi makatarisa mberi kwamuri kuenda?
Tichienda kumberi takaona kuti vana vazhinji vakauya vana vanobva mumaguta, saka chakakosha ndechekuti tinofanira kuwana nzira yekuti nevana vari kumaruzevha vawanewo mikana yakaita seiyoyi, vawanewo vatauri vakaita sevatauri vatanga tinavo kuti varambe vachikurudzigwa pamibato yavanenge vachiita. Nyika yese kuti iinde kumberi inotsvaka kuti inge ine vana vane mafungiro akashanduka, inofanira kunge ina vana vane singwi-singwi yokubudirira ivo pachavo, uyezve kana vabudirirawo saizvozvo vachibudirisawo nyika yavagere. Ndiyo singwi-singwi yatakatarisana nayo tichienda kumberi. Tinotarisira kuti tiramba tichishanda nevana vechidoko saizvozvi. Mr. Wande.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News, sangano reZimbabwe Peace Project riri kukurudzira hurumende kuti iongorore nyaya yekuti pane vari kutengesa mvura muguta reHarare. MuDaily News mekare mune nyaya inoti kanzuri yeguta reHarare yatambira mari yakawanda kubva muzvirongwa zvavanga vaita. MuHerald mune nyaya inoti muchuchusi mukuru vakumbira hodzi ndivo vari kunonotsa kunzwikwa kwenyaya yevanhu vanomwe vanopomerwa mhosva yekuda kudubura hurumende kuchinzi havasi kuunza mapepa enyaya iyi kumatare edzimhosva. MuNewsday mune nyaya inoti guta reMasvingo rakatarisana nedambudziko rezveutano zvichitevera kusaraswa zvakanaka kwemishonga netsvina kunonzi kuri kuitwa nechipatara cheMasvingo General Hospital. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vadiko vashamari veStudio 7, ndinokutendai nechirongwa chamunotipa mazuva ose musina zvedivira mwakarerekedza ndichituya nemende yeZimbabwe yatikuvadza nenhama chingwa tichachizivi kuchidya chaiko chaiko fiyo iri kukwira everyday, zvinhu zvinongokwira everyday, hatizivi kuti takadzoka zvemuna 2008 dai hurumende yamunangagwa yatiitirawo zvinhu zviri musoro. Saanomboramba kutaurirana nachamisa chiiko chamisa ndiwo muridzi wenyika unomubira chimubira asi kuzotonga kwacho haazogoni kutungamirira. Aishi vatenda hangu nemashoko iwayo. Sitandini Elias kwenjeve.
Vanhu vamwari, ndinovonga zvisingaite kuva nengo paStudio 7 nhasi. Ini ndokumira kubvunzavo ndini Mombe Shora Rovambira, ndiri kuno kuSouth Africa kuPolokwane. Ko vamunangabva zvo vari kuitwa nevanhu izvi avazvioni here kuti ivo pachizvo vafara kungoresena vabve pachigaro vasiye zvavo izvo zviri kuitika nokuti munhu wese paari uri kungoshora shora nezviri kuitika ndokumbira kuti vabve semunhu nenjeri ndangobva pachigaro aende anotsvaka chimbi
makadii makadii henyu Studio 7 nevamwe vateereri vese nenyaya inongondirwadza neyekuti nyaya dzakafanana nenyaya dzezvito nenyaya dzemajekiseni kuti dzingonyararwa kungonyararwa chete dzichiuraya vanhu munyika haina hangu zvinondirwadza dai dzagona kusimudzirwa nyaya dzemajekiseni nenyaya dzezvito
pamusoro vashamarari vese Studio 7 nevateereri vayo vose ini ndinoitwa Teach Banda ndobva kumasvingo asi parizvino ndiri kusouth africa ndinoda hangu kutaurira panyaya yekushayikwa kwemari yekuzadzisa zvido zvemadoctors nematicha nevamwe vashandi vehurumende chinondinoita ndechekuti hurumende inoti haina mari asi mukatarisa mafambiro anendamunangagwa mari yabudisa yakawandisa vakangonzi musangano chipi nechipi zvacho anoenda achibudisa mari yakawanda asi zvaanofambira zvacho hapana pundutso chechipiri akange agamuchira iye Munangagwa kuti avige former president Mugabe zvinokosta mari yakawanda zvekutomanikidza kuti vamugabe ngavai paheroes ever zvinobudisa mari yakawanda yehurumende asi vanorarama chaivo chaivo kuti vararamiswe nemadhokuta nekuda mari kwavanoita anoti hatina mari ko mari yekuviga vanhu zvinodhura inobva kupi asi vachishayiwa mari yekuraramisa vanoravapenyu through kupa madhokuta mari yavanoda nematicha unyatsokuona kuti humwe humbimbi ndoga kukonewa kutonga anoshandisa mari zvisina basa zvine basa asi achiiginowa saka hurumende is totally yakonewa completely yakonewa dai ari umwe angosiya kumbopa vamwari chinzi vatongi atenda
makadi vatamara veStudio 7 ini ndinoitwawo zvemembwe ndiri pano paCape Town tinoti varume ava vari kutungamira Zimbabwe yavo vaikorera varume ave ngape havo mwana mudoko uchamisa atonge nyika bcause tori muupoteri kwatiri kuno kusouth africa kuno mabasa hakuna tiri kungotamvura patiri kudzingiriswa kuno asi vari kutadza kugadzisa nyika yazimbabwe kuti iite zvakanaka titonge kumabasa ndatenda
muri aiteerapo tiri kuchema tiri muno musouth africa marongwa nekuomesa kuri kuita vamunangagwa munyika totokumbirawo dai vamborega kuomesa zvinhu munyika bhikuchingwa chava kudhura zvinhu zvese zviri kudhura zviri kukonzeswa naivo amunangagwa nachivengwa kuomesa kwari kuita musoro dai vatadza kumboomesa musoro kuvari kuita dai nyika inganaka totokumbira ipapapo tikasaomesa musoro zvinhu zvinaka
makadiko vadikani haisu hapana mufaro nyika yatoti kuwadzai izvozvi soka tine varwere vari mudzimba madhokuta hakuna ndokuti hawana zvibatiso handisi kureva kuti handisi kubhurema madoctors asi ndiri kubhurema government vanoita vanhu 90 mumwe achienda neprivate jeti yake mumwe achienda neprivate jeti yake asi kuti vachipa madhokuta zvikwanisiro hapana vawape mari hapana vakangowedzera mari vemabhizinesi vobva kuidza chikafu chavo vobva di tatambura mufungi inini hangu I myself nonzi Sharet Chikole ndogara kukorobhura but now ndiri kumarondera kuna mai vangu vari kurwara kuti tambeya tiri kushaya madhokuta haisi mhosva yemadhokuta to say the truth ende haisi mhosva yevanhu vari muno munyika mhosva ndeyo maindividual vanoti hanzi takapiwa masanctions saka tiri kudarodaro mufunga aiwa government yamunangagwaka vatotionesa pfumvu so ndiri kumarondera kuna amai vangu vari kurwara vari kushaya chekurapwa chaiko havana nezuro takambeya tichisvika papi nepapi tichishaya vanachiremba ivo ungavawape mari woremekedza kukwira ndege kuenda kunze kwenyika. Nao wakanga variko hapana, wese wakaita walk out akasara achitaurira machair. Machair chete asina kugarwa ne one one wakaita walk out. Mufungeza. Inini ndino I'm a Christian person, but now tapererwa. Kuna mata kwacho kuti akutokutadza futi nekuda kwe situation nemunyika. Ini ndikurwadziwa ini dai mwari wapindira ndingokumbira hangu ndikotaura kuti dai mwari wamasimba wose wapindira tabatsirwa namwari asi inini izvozvi ndine target yandakazvipa yekuti after 40 years ndokutambura kwakaita vanhu veIsraeri dzimweni dzenguva ndokutambura kwatiri kuita wesusu mwari wacha atinzwira tsitsi asi ndoda kungotoda government yanzwa tsitsi kuti wakuru mai wangu atione makore. Asa hapana tashaya madokota, tashaya mishonga. Takutongopona nekungoti apa neapa, zvino atia zoma njoti wakati apa neapa. Wautokwadzisa mai wangu ari kurwara izvozvi, zvisingaiti. Asinza pererwa. Saka ndati genikotaurawo mazvita. Mwari wakuitire nyasha, wakuropafadze nekukomborerai. Muswera zvakanaka, tiri muzita ratenzi wedu Jesu Kristu.
Vange vari vachereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Chinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakaratidzira nezuro muguta guru reFrance, Paris, vachiratidza kusafara nebhiri rinobvumidza vanhukadzi vasina kuroorwa nengochani dzechikadzi kuti vaiswe mazai ukuita vana mudumbu nevana chiremba muzvipatara zvinobatsira vanhu kuita vana. Vasungwa vane chitsama vanonzi vasunungurwa kubva mujeri rinoshandiswa nemauto eAmerica reBagram muAfghanistan vachichinjaniswa nevanhu vatatu vekuIndia vakange vapambwa. Kuchinjaniswa kwevanhu ava kwakaitwa mudunhu reBaghlan uye magavhuna maviri eTaliban vakange vari vevamwe vanhu vakasunungurwawo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muzinda mukuru wemauto eAmerica wePentagon uri kuedza kuzvisvembedzera kure nenyaya iri kunetsa mutungamiriri wenyika vaDonald Trump. VaTrump vari kuongororwa nemakomiti mazhinji pamusoro pezvavanonzi vakaita nekutaura kuvakuru vekuUkraine zvekutsvaka rubatsiro munyaya dzesarudzo. Magweta anomiririra munhu akarevera vaTrump nezuro akazivisa kuti chimwe zvechapupu chinoda kutaura pamusoro pezvakaitwa navaTrump. Nyaya iyi yasvika pakuongororwa kwavaTrump zvinogona kuvabvisisa pachigaro nenzira inonzi impeachment. Tabata mugari wemuWashington DC vaFrank Guni kuti vatitaurire pamusoro peimpeachment iri kutaurwa iyi.
Toda kuti vateereri vanyatsokunzwisisa kuti process kana kuti urongwa huri kuitwa nedare remakurukota evamiriri vevanhu kana kuti Congress yakaenzana neParliament kuZimbabwe. Chiri kuitika apa ndechekuti vari pafirst stage kana kuti padanho rekutanga reimpeachment process.
Chii chinonzi impeachment?
Impeachment tinangoti kubviswa kwemutungamiriri wehurumende, president. Zvichitevedzerwa mutemo, anenge atyora mutemo, pane mhosva dzakatarwa pamutemo wemuno muAmerica kuti kana mutungamiriri wenyika akapara mhosva idzodzo, dare revamiriri vevanhu reCongress rakaenzana neParliament kuZimbabwe rinomutonga romubvisa pachigaro.
Mhosva dzinotariswa paimpeachment apa ndedzipi?
Mhosva idzodzo dzinosanganisira bribery kana kuti kuita zvechioko muhomwe, kuita zvekare mosva ye treason yoku tengesa nyika kuitawo dzimwe dzinonzi misdemeanor and high crimes dzimwe mosva dzemhando yepamusoro soro dzinenge dzaonekwa kuti akanganisa ndoda kuti ndijekese zvakare kuti impeachment process inotanga pakuti kana pamukuru wenyika akanenerwa mosva kana kuti akanzi ane zvaakatadza dare remakurukota evamiriri vevanhu kana kuti dare reparamende yekuno Congress rinogara pasi roferefeta sezvamunoziva Congress yekuno ine mapazi maviri pane dare repasi rinonzi House kana kungoti Congress kuita dare repamusoro rinonzi Senate saka kuHouse dare repasi ndo vanoti kana vauya chichemo chokuti pari kutarisirwa kana kuti president ari kunenerwa kuti akatyora mutemo ndo vanoongorora saka zvavari kuita iye zvino izvi inonzi impeachment inquiry kutaura kuti vari kuongorora kuti ichokwadi here kuti akatyora mutemo ndo zviri kuitwa iye zvino izvi necongress kana vaona kuti zvichokwadi akakanganisa mutemo zvinotanga kumakomiti kana makomiti iwayo aona zvichokwadi pane zvakakanganiswa vanoita inonzi recommendation kana kuti vanotura ku dare rese recongress zvino kuti taona kuti mukuru wenyika akakanganisa mhosva iyi neiyi neiyi dzakanyorwa pamutemo kuti kana akanganisa idzodzo anoitwa impeached so kana vadaro zvino dare repasi iroro recongress vanochigara pasi wovhota kana vavhota vanofanira kuvhota nemajority inopfuura 288 votes kana vavhota voti tamuwana kuti ane mhosva yaakapara vochitura nyaya iyoyo kudare repamusoro resenate senate ndo inozogara setrial court kana kuti sevatongi semajaji vachiona kuti zvechokwadi ndizvo here zvakaitika izvi president anozodeedzwa ikoko nemakwita akewo achinziwewo unonzi wakapfara mhosva yakati 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 chititaurirawo maonero ako wotaura zvaanotaura kana vamuwana aine mhosva vochivhota ikoko kusenate kusenate ikoko vanofanira kuvhota zvekare ne2/3 majority kana zvadaro president obviswa pachigaro zviri pamutemo
idzo mhosva dziri kupomerwa vatrump ndedzipi
nyaya yavakanaye kunangana nayo inyaya yekuti vatrump vari kunenerwa kuti vakataura nevamwe vanhu vekune dzimwe nyika kunana ukraine kuti vaferefete mhuri yekwava joe biden anova munhu wavari kukwikwidzana nawo mumakwikwi ezvesarudzo zvenyika gore rinouya uye zvakare kune umwe mutemo wemuno muamerica unoti hakuna munhu wekunze kweamerica anobvumidzwa kuva nechekuita nesarudzo yemuno saka congress iri kuti zvakaitwa navatrump kukumbira dzimwe nyika kuti ferefetai vamwe vakuru vemuno vavari kukwikwidzana navo kuti ndione kuti hapana mhosva dzavakapara here izvozvo kuita izvozvo kunyange paine mhosva dzakaparwa nevamwezvi vaakunzi vatrump vakatsvaga rubatsiro kune dzimwe nyika kuti vagoramba vari pachigaro zvinova zviri kunze kwemutemo
Dr. Frank Guni vari parunare muwashington dc nestudio 7
Mulenge anatitiendera kusangalala chape otati titenyana siko ipapa chamunorowera nai papa
amuna kunetsana tikandisanga papa
tijai mpaka
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau vanhu gumi vakafa vazhinji vakakuvara mutsaona yemabhazi pakati pekwekwe negweru nezuro hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kuramwa mabasa kumatare edzimosva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi chinoimba kuti tichange tiinemi zvekare manheru anhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti mosera zvakanaka
Só com isso, cara.